kuda kwamwari mukutambudzika. Kuda kwamwari mukutambudzika. Muteereri, muchirongwa chakapfuura taitarisa chimwe chinhu chandinofungidzira kuti chinonyanyisa kukosha uye chinofanira kugara chichirangarirwa nemutendi mumwe nemumwe, nekuti vanhu vazhinji vanobuda mugwara, vanobuda munjanji, vanorasika nekuda kwekusanzwisisa chinhu ichi chandiri kutaura. Ndiri kutaura kuti kudii ndiri kutaura pamusoro pei? Ndiri kutaura pamusoro penyaya yekutambudzika kwedu sevatendi. Ndiri kuti ini sevatendi, kutambudzika kwedu handi kuraswa naMwari. Kutambudzika kwedu hakureve kuti Mwari vatirasa. Nekuti kuna vamwe vatendi vekuti kana akangosangana nekanhamo kaduku duku, unonzwa akuchema achiti, ko Mwari mandisiireiko? Dzimwe nguva anenge akuda kutoti, Eloi, Eloi, lama sabakatani, Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiireiko? Kana zvichishandurwa, otadza kuziva kuti kutambudzika chikamu cheupenyu hwekutenda. Kutambudzika chikamu chekurarama kwemunhu anonzi mutendi. Munhu anonzi mutendi zvakarongwa, zvakasikwa zvakadaro kuti achasangana nematambudziko. Chandisingagoni kuziva ndechekuti riini pandichasangana nematambudziko. Chandisingagoni ndechekuziva kuti matambudziko acho angange ari ei, zvichange zvakamira sei. Asi chokwadi chiripo ndechekuti mutendi wese pane imwe nguva anotopfuura nematambudziko. Ndoda kuti uzive kuti matambudziko iwayo haarevi kuti Mwari vakurasa, haarevi kuti Mwari havachakudi. Asi chaunofanira kunzwisisa ndechekuti Mwari vanotora matambudziko iwayo voashandisa kuti vakusimbise iwewe. Vanotora matambudziko iwayo voashandisa kuti vaumbe upenyu hwako hwepamweya. Saka haisi nyaya yekuti pese pawasangana nedambudziko wobva wafungidzira kuti zvichida Mwari haana hanyanga neni, zvichida Mwari handidi, zvichida ndiri kutambudzika nekuti ndiri chimwe chinhu, ndiri mvemve mumaziso aMwari. Aiwa, hauzi mvemve mumaziso aMwari. Pane chikonzero chikuru chinopfuura zvauri kutaura nezvauri kufunga chaunotambudzikira. Kutambudzika kwedu sevatendi hakusi kuraswa naMwari. Hazvirevi kuti Mwari havana hanyanga newe. Hazvirevi kuti kutambudzika ikoko kwakashata. Nekuti kana kutambudzika kwako kuchishandiswa naMwari kuburitsa chimwe chinhu chakanaka, zvinoreva kuti kutambudzika ikoko pachezvako kwakanaka. Unofanira kukufarira. Unofanira kunzwa kuti kana zvirizvo zvinobva mukutambudzika kwangu uku, nganditambudzike hangu. Hapana chakaipa nekuti kutambudzika ikoko kuchatondiita munhu ari nani. Kuchatondisiya ndaapa nechimwe chinhano. Kuchatondisiya ndaapa nechimwe chinzvimbo. Kuchatondisiya ndaa neumwe muraramiro. Kuchatondisiya ndaa mutende ari nani. Kuchatondisiya ndaa munhu ari pakurarama kwakanaka. Saka kutambudzika pachezvako, ndiri kuti inini hatingakuti chinhu chakashata semafungiro anoita vamwe vanhu. Noti vamwe vanhu vanofungidzira kuti hapatombofanirwi kuva nechinhu chinonzi kutambudzika paupenyu hwemutendi. Ini ndiri kuti kwete, semutendi unogona kutambudzika. Zvinogona kuitika kuti muupenyu hwako mupinde nhamo, mupinde matambudziko. Zviri nyore kuitika izvozvo nokuti matambudziko chikamu chokurarama kwomunhu wose anonzi mutendi. Uchida usingadi, pane imwe nguva uchapinda nemumatambudziko. Uchida usingadi, pane imwe nguva uchasangana nezvinokuomera. Uchida usingadi, pane imwe nguva uchasangana nezvimwe zvaunogomera nazvo. Chaunofanira kuziva ndechekuti ungawana here kuda kwaMwari mukutambudzika kwako. Zvinogoneka here kuti utarise gomo rematambudziko ako, churu chenhamo dzako, muchuru imomo uone Mwari. Sampostori Pauro vari mujeri vanonyora tsamba kuvaFiripi. vachiti kutambura kwangu, kusungwa kwangu, kwakatokonzera kuti vhangeri riparidzwe rienderere mberi. Hapana kutarisa matambudziko anga akavakomberedza vakati, ndiri kutambudzika, saka hapana chakanaka chichabuda mumatambudziko aya. Hapana kudaroba, asi kuti vakatarisa nhamo dzavo dzanga dzakavakomberedza, munhamo idzodzo vakaona kuenderera mberi kweevhangeri, vakaona zvakanaka zvichibuda munhamo idzodzo, vakaona kubata kwaMwari, vakaona Mwari, vakaona Jesu munhamo idzodzo, vakaziva kuti hongu kunyange zvangu ndiri mumatambudziko, asi pane chimwe chinhu chinogona kuitwa naMwari kuburikidza nematambudziko andapinda maari. Ndicho chinhu chandinoda kuti nguva dzese semutendi ugare uchiona, nokuti nguva zhinji zvinhu zvinotinetsa nokutiomera zvokuti unogona kurasikirwa neruzivo irworwo, runova ruzivo runokosha, ruzivo rwekuziva kuti kunyange matambudziko achiuya, asi kuda kwaMwari kunogona kunge kuri mukutambudzika kwandiri kuita. Matambudziko muteereri anoshandiswa naMwari kuti atiumbe hunhu hwedu hwemukati. Anoshandiswa naMwari kuti atisimbise. Anoshandiswa naMwari kuti atiise panzvimbo dzatinofanira kunge tiri. Anoshandiswa naMwari dzimwe nguva kuti atirangaridze kuti titarisezve kuna Mwari, nokuti sevanhu nekuda kweupanduki huri matiri tinokanganwa Mwari, tinokanganwa nzvimbo yedu, tinokanganwa patinofanira kunge tiri, tinokanganwa zvatinofanira kunge tichiita, tinokanganwa kunyange ukama hwatinahwo naMwari, tinokanganwa kuzvipira kwatinofanira kunge takaita kuna Mwari. Tinozvikanganwa zvinhu zvese izvozvo nokuda kwekunakirwa nezvinhu zvinenge zvakatikomberedza, nokuda kwekunakirwa nezvinhu zvatinotambisa zvenyika ino, tokanganwa kuti kuna Mwari. Kazhinji munguva dzakadaro Mwari vanotendera matambudziko kuti atiwisire pasi, tiwe takatarisa mudenga titi, ko ndimi aniko Ishe? Iwo woti, ndini Jesu waunotambudza. Saka chisimuka Pauro, uende kwandichakuratidza. Unoona murume ariko kwaachakudza zvose zvaunofanira kuita, nekuti nebasa guru randikakugadzirira, uchava chapupu changu kumadzimambo nokuva edeni nezvimwe zvakadaro daro. Zvinobva pakuita sei? Zvinobva pakusangana nematambudziko. Mukufarisa kwedu dzimwe nguva hatigoni kutombotarisa kuna Mwari kunze kwekunge tapfuura nomumatambudziko, tapfuura nemune zvinonetsa, tapfuura nemune zvinorwadza, tapfuura nemune zvinobingaidza, tapfuura nezvinotishusha mumwoyo medu, tapfuura nemunguva dzakadaro. Kazhinji kacho ndipo patinowana simba, ndipo patinorangaridzwa kuti kuna Mwari, ndipo patinorangaridzwa kuti Mwari uyu tiri kumutadzira, tiri kurarama zvisiri izvo zvatinofanira kunge tichirarama. Saka matambudziko hatifaniri kungoatarisa neziso reruvengo, hatifaniri kungoatarisa tichiti hatifanirwe kutambudzika. Indakaona zvakare kuti mukutambudzika kazhinji tinodzidza zvakawanda. Kazhinji kacho zvichienderana nekuti kutambudzika uku kwakamira sei. Ngatiti uri mukutambudzika kwekuti iwewe nemudzimai wako, kana kuti iwewe nemurume wako hamusi kunzwisisana. Kutambudzika hongu, munochema munotambudzika. Asi kuburikidza nekutambudzika ikoko, kazhinji kacho unoona kuti pamunozokunda matambudziko iwayo, ukama hwako nomudzimai wako unenge wamira zviri nani. Ukama hwako nemudzimai wako unenge wapa nzvimbo inotova nani kudarika zvawanga uri. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti wapfuura nomumatambudziko. Zvinogoneka kupinda nomumatambudziko, asi uchizobuda mumatambudziko imomo waamunhu akasimba. Uchizobuda mumatambudziko imomo waamunhu ari nani. Uchizobuda mumatambudziko imomo waamunhu akakwenenzverwa, anofanira kunge apa nzvimbo yaanenge achitarisirwa naMwari kuti ange ari. Ndizvo zvinobuda mukutambudzika. Saka ndiri kuti ini, uchitarisa matambudziko ako, usangoatarise neziso rinoti zviri kuitikirei kwandiri. Nemhaka yei zvandidaro ini ndega ndega? Chokwadi, ndini ndakauraya Jesu here? Sei zvichindidai ini? Kosei zvisingaitikiwo kune vamwe? Kosei, 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 kosei? zvinoitika. Kutambudzika chikamu choupenyu hwekunamata. Pane imwe nguva hazvina basa kuti ndiwani, unotosangana bedzi nechinhu chinonzi matambudziko. Unotopinda nemunguva dzakaoma. Unotopinda nemunguva dzinorwadza. Unotopinda nemunguva dzekushushikana. Unotopinda nemunguva dzekuti unodemba kuti dai ndakafa zvangu. Zvaitova nani. Muteereri, ndinotenda kuti unoyeuka kuti chidzidzo chakapfuura. Pandakaguma nacho ndainge ndichitaura pamusoro pekuti vana vamwari tinogona kunge tichitambudzwa nematambudziko. Asi kunyange zvazvo zvichidaro hatizi vekuraswa. Kutambudzika hazvirevi kuti munhu anenge arambwa kana kuraswa namwari. Aiwa, ichi chakanga chiri chidzidzo chikuru chaicho. Uye ndinoda kutenda mupostori Petro haana kuguma ipapo chete, asi kuti ane zvimwe zvizhinji izvo zvaanoda kuti tigodzidza muupenyu hwedu sevana vamwari. Muchidzidzo chakapfuura ndakaguma nendima yechina muchitsauko chechina mutsamba yamupostori Petro yekutanga. Zvino nhasi ndinoda kuti ndigosimudzira ndichibva muchitsauko chimwe chetecho ndichitangira pandima yechishanu. Ndinotenda kuti senguva dzose Bhaibheri rako unaro pedyo newe. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kuda kwaMwari mukutambudzika. Kuda kwaMwari mukutambudzika. Pandima yechishanu mutsamba yekutanga yamupostori Petro chitsauko chechina, tsamba yekutanga yamupostori Petro chitsauko 4 pandima 5. Shoko roupenyu rinoti, ivo vachazvidavirira kuna iye wakazvigadzirira kutonga vapenyu nevakafa. Chekutanga chandinoda kuti ugobata pano ndechekuti icho, nyika yose zvayo ndinoreva vapenyu nevakafa kuti vachatongwa naMwari. Ichochi ndicho chimwe chokwadi vanhu vazhinji chavanofanirwa kuziva muupenyu hwavo. Uye munhu mumwe nomumwe, kana une chimwe chaunenge uchiita muupenyu, kana kuti angava mararamiro aunenge uchirarama, ziva chete kuti nomumwe musi kutongwa kunouya chete muupenyu hwako. Chimwe chandinoda kuti ugocherechedza ndechekuti icho, ndima ino inobatanidza chirevo pamusoro pevahedheni vamabasa atakaverenga muchidzidzo chakapfuura. Chinondifadza chete muupenyu hwangu ndechekuti icho, vakaipa pavanenge vachitongwa naMwari vachipuwa zvinoringana nouipi hwavo, vana vamwari vanenge vachipiwawo mibayiro nekorona mukubwinya kwaMwari. Pandima 6 muchitsauko chechina mutsamba yamupostori Petro yokutanga, tsamba yamupostori Petro yokutanga chitsauko 4 pandima 6, shoko roupenyu rinoti, nokuti nokuda kwaizvozvi evhangeri yakaparidzirwa vakafa kuti vatongwe havo panyama nomutoo wavanhu, asi vararame nomutoo waMwari pamweya. Patichangobva kuverenga, patanga namashoko anoti nokuti nokuda kwaizvozvi. Mashoko aya anoreva kuti nokuda kwokutongwa kunouya evhangeri yakaparidzwa. Mwari vanoda chaizvo kuti evhangeri iparidzirwe kuvanhu vose. Ndinofunga kuti chokwadi ichochi dai chaizivikanwa nevanhu vazhinji, dai panyika paine vatadzi vashoma, nokuti munhu mumwe nomumwe angadai ari pabasa rokufambisa evhangeri. Asi zvino chimwe chinonetsa ndechekuti icho, vamwe vanhu havana hanya kana napaduku zvapo pamusoro pokuponeswa kwavamwe vanhu. Chandinoda kuti uone pano ndechekuti icho, vakafa vanorehwa pano ndivo vaya vakaparidzirwa evhangeri, ivo ndokusarigamuchira. Munhu anenge anzwa evhangeri akasaigamuchira, munhu iyeye anenge ari chitunha chaicho. Anenge akafa mukudarika kwake nomuzvivi zvake, uye anozotongwa semunhu anenge achirarama munyama. Asi kana vachinge vagamuchira Jesu, vanogona kurarama maererano nokuda kwaMwari mumweya. Ufunge inyaya inofadza chaizvo kuziva kuti Mwari vanoda chaizvo kuti iwe uve mwana wavo. Uye hapana chimwe chinhu chikuru chinoshamisira kana mumwe mutengo unotyisa kuti munhu agone kuva mwana waMwari. Asi kuti chinongodiwa chete ndechekuti icho munhu agamuchire Jesu saIshe nomuponesi weupenyu hwake. Mudikani, ndinoda kuti ugozoverenga bhuku raJohani chitsauko chechishanu pandima 24, Johani chitsauko 5 pandima 24. Ishe Jesu vanosimbisa mashoko ekuti kana munhu akanzwa shoko ravo akarigamuchira, munhu iyeyo anoponeswa. Ufunge hama yangu, kana tichinge tichitambudzika zviya, chinangwa chaMwari chinenge chisiri chekuti tigoraswa navo. Aiwa, kuda kwaMwari chaiko ndekwekuti iko munhu agova mwana waMwari chaiyeiye. Mamwe magwara andinoda kuti ugozoverengazve ndiwo anosanganisira Johani chitsauko 11 pandima 25 nendima 26. Johani chitsauko 11 pandima 25 nendima 26. Wozoverengawo tsamba yamupostori Pauro kuvaEfeso chitsauko chechipiri pandima yekutanga. Tsamba yamupostori Pauro kuvaEfeso chitsauko 2 pandima 1. Woverengawo tsamba yamupostori Pauro kuvaEfeso chitsauko chechipiri pandima yechina nendima yechitatu. Tsamba yamupostori Pauro kuvaEfeso chitsauko 2 pandima 3 nendima 4. Iko zvino ndinoda kuti nditange chimwe chikamu muchidzidzo chino chakasiyana nechikamu chatanga tichitarisa. Chikamu ichi ndachitumidza ini kuti chenjerai nokuti kuguma kwavapedyo. Chenjererai nokuti kuguma kwavapedyo. Asi usakanganwe musoro wechirongwa. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kuda kwaMwari mukutambudzika. Kuda kwaMwari mukutambudzika. Pandima 7 yechitsauko chechina chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 4 pandima 7. Shoko roupenyu rinoti, zvino kuguma kwezvinhu zvose kwava pedyo, naizvozvo ivai vakachenjera musvinure kuti munyengetere. Ichi ndicho chimwe chokwadi charamba chiri chokwadi chete kubva kunyange nguva iyo Ishe Jesu Kristu vakaenda kudenga. Chokwadi ichochi chinotsigirwawo kunyange namupostori Pauro paanonyora mutsamba yake kuna Tito chitsauko chechipiri pandima 13. Zvino mupostori Petro pano anonyora achitaura pamusoro pekuti kuguma kwezvinhu zvose kwava pedyo. Mwari vachasvika pavachamisa zvinhu zvose panyika ino apo vanenge vachitonga. Ichochi ndicho chimwe zvechokwadi chisati chatendwa nevamwe vanhu, kunyange zvazvo chiri chokwadi chichazozadziswa. Ndinotenda kuti neupenyu hwatinorarama mazuva ano nezvatinosangana nazvo, uchitarisa shoko raMwari unoona kuti chiprofita pamusoro pekuguma kwezvinhu zvose zvinoswedera kukuzadziswa. Chekutanga chichaitwa naMwari ndechekuti icho vachabvisa vavo panyika ino, uye vachange vane zvizhinji chaizvo zvavachatwasanudza pamusoro peupenyu hwavatendi. Sokutaura kwandaita, vana vaMwari vachaenda pamberi pechigaro chokutonga chaMwari, kwete nokuda kwenyaya yoruponeso, aiwa, asi kuti nokuda kwemibayiro apo panenge pachingotaurwa naMwari kuti munhu mumwe nomumwe anenge akararama zvakadii paupenyu hwaakararama panyika. Ichochi ndicho chimwe chikonzero munhu mumwe nomumwe achifanirwa kuraramira Mwari. Iwe neni tinofanirwa kuraramira Mwari muupenyu hwedu. Chinokosha kana tichinge tichirarama upenyu huno ndechekuti icho munhu mumwe nomumwe ucherechedze upenyu hwako kuti uri kurarama sei uye nezvose zvaunobata. Ukacherechedza patichangobva pakuverenga, unosangana nenzwi rinoti vakachenjera, uye nerekuti musvinure kuti tigonyengetera. Ndinotenda kuti mashoko iwaya anobva abudisa pachena chaizvo iye munhu anonzi mwana waMwari anenge achifanirwa kuva munhu akadii chaizvo. Mwana waMwari chaiye anenge achifanirwa kuva munhu akachenjera chaizvo, uye anofanirwa kuva munhu anenge akasvinura. Kana munhu achinzi akasvinura, zvinenge zvichirehwa munhu asina kupusa. Ndinoda kukutaurira chinhu ichi kuti muupenyu hwekuva mwana waMwari hazvirevi kuti munhu anofanirwa kupusa. kana munhu achinzi asiye chivi anenge asinganzi ngaapuse. Ufunge kunamata handikupusa. Ini ndinofunga kuti vana vamwari ndo vanofanira kunge vakangwara chaizvo kupfuura vamwe vanhu vose. Chandinoda zvekutaura ndechekuti icho mwana wamwari kana kuti muKristu anofanira kuva munhu ane uchenjeri, kunyange nemashoko anotaura ngaaratidze uchenjeri, ngaave neuchenjeri chero nemushoko ramwari chaimo. Dzimwe nguva ndinosvika pandinonzwa mhosva muupenyu hwangu, kana ndichinge ndarangarira kuti dzimwe nguva ndinosvika pandisingazivi shoko ramwari randinenge ndasangana naro, ndinobva ndaona kuti ndinenge ndichifanirwa kugara mushoko ramwari chaizvo ndichinzvera magwaro matsvene, kana kuti ndichidzidza shoko roupenyu. Ichocho ndicho chimwe chandinoda kukurudzirana nevana vamwari. Uchenjeri hwose muupenyu hwemunhu hunongouya uye hungangouya chete kana munhu achinge apanga shoko ramwari. Munhu ngaarege hake kunyepa kuti anenge aine uchenjeri kana kuti akachenjera kana muupenyu hwake asina shoko kana kugara mushoko. Ufunge nyika yatava kurarama mazuva ano zvave kuda kuti muKristu ave munhu akachenjera chose. Ndinobva ndada kuyeuchidza mashoko aIshe Jesu atinosangana nawo muevhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 10 pandima 16. Evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 10 pandima 16. Apo mambo Jesu vanotaurira vadzidzi vavo kuti vanofanirwa kungwara senyoka uye vachiva vakarurama senjiva. Mudikani, unofanirwa kungwara chaizvo senyoka. Kana ukasangwaraka, chiziva chete kuti imwe nyoka ichauya ikakuruma. Ichocho ndicho chokwadi choga kumunhu asina uchenjeri kana kungwara. Rimwe shoko randakasangana naro pandaiverenga ndiro rinotikurudzira kuti tishinure tinyengetere. Nokumwe kutaura zvichireva kuti munyengetero paunenge uchinyengeterwa unofanira kuva nokumwe kutarisira. Chinenge chichifanirwa kutarisirwa nomunyengetero ndiyo nyaya yokuuya kwaIshe Kristu Jesu. Minyengetero yavanhu vazhinji nhasi uno yakafa nokuda kwekuti vanhu vave kungonamata chete, asi pasina kana kutarisira kukuuya kwaKristu Jesu. Iye Jesu Kristu uyu ndiye woga mupenyu anopa upenyu kuna anotarira kwaari. Chatinoda ndechekutaura naye nhasi uno muupenyu hwedu, sezvo tichazenge tichitaura naye nenguva inouya. Nomusi wokutongwa chaiwo achange achitaura zvenesu, uye handina chokwadi chero neni kuti muupenyu hwangu ndiri kunyanya kutarisirawo here chinhu ichochi. Ndinoda kuti iwe neni tirambe chaizvo tichikurudzirana kuramba tichiyeuka pamusoro pekuuya kwaShe Kristu Jesu. Ndine urombo kuti pasvika nguva handingatenderwi kutanga zveimwe ndima. Ndinoda hangu kuguma pano nechidzidzo chanhasi. Chidzidzo chinotevera chichange chichibva muchitsauko chechishanu chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Uye ndinotenda kuti senguva dzose uchafanoverenga chitsauko ichochi uchigadzirira chidzidzo chinotevera. Mudikani, kuda kwaMwari pamusoro peupenyu hwako ndikwekuti uye kwavari nokutenda. Kunyange nemunguva dzokutambudzika chaidzo, munhu anofanirwa kuramba achirangarira kuti Ishe Jesu vachadzoka. Chave kudiwa ndechekuti iwe neni tirarame upenyu hwakachena hunotipa kugamuchirwa naMwari apo Ishe Jesu vachauya kuzotora vavo. Mwari vokudenga denga vakukomborere.